manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu chikumi 26/2024 makaterera ku studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo yezanu PF vaMike Chimombe nemumwe vavo vaMoses Mpofu vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva yekuba mari kubva muhomwe yekutengera varombo mbudzi yakaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza zuva rekurangarira vanhu vanenge vaitwa kafira mberi kana kuti International Day in Support of Victims of Torture. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo yezanu PF vaMike Chimombe nemumwe wavo vaMoses Mpofu vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuba mari kubva kuhomwe yemutungamiri wenyika yakaparurwa kuti ibatsire varombo nembudzi. Mutongi wedare vaMarewanazvo Gofa vati vaviri ava vadzoke kudare mangwana masikati kuti vape mutongo wavo pakuti votongwa vachibva kumba here kana kuti kwete. Mukuzeya nezvenyaya yeuori unonzi wakaitwa nevaviri ava avanonzi vakapiwa mari inosvika 7 million United States dollars nebazi rezvemari asi vakatenga mbudzi shoma shoma ndokutyorera imwe mari muhomwe. Tabata vaObed Chinamo vanoshanda nesangano rinorwisa uori kuchamhembe kuAfrica reAnti-Corruption Trust of Southern Africa.
Tiri kunzwa vamwe vanhu munyika vachichema chema kuti vanenge vanoona sekuti vanenge vachipomerwa mhosva dzekuba mari dzakawanda vanombonzi vasungwa vombogara mujeri asi kumagumo kwacho vozonzi havana mhosva zviri kuita kuti vashaye chivimbo nenyaya yekurwisa uori. Munoonawo sei zviri kutaurwa nevamwe izvi?
Vanhuno vane muno watinoona isisi seorganizationnezvakekurizaurazvehurumende nekuti handiko pekutanga zvichiitika. Kune mashure umwe vazhinji vekuraindwa nemhato dzakadai vaimbova minista vaiva chombo nevamwe vakadaro vakambobatwa vomboiswa mujeri vozobudiswa muchana muchana vopuwa mazita anenge ari kurikurudzazviya kuita mhosva vana nedhemushwaya nevamwe vakawanda. Saka vanhu vanezvipedzera vatokoshiwa kuti nyaya iyi vanhu ava vaitongwa nenyaya ichi kozongonzi havasina nyaya tiri kutongera zvizvizvi maimfumira kubva kwavakambonzi zvakambongova tichizva seri asiunzi vakapera ero ndikazvati zvanzi vangova vasina mhosva ende mutongo wacho unouya pautendi vanhu vanenge vaine zvinhu zvakawanda zvavanenge vachiita zvekuti havambonyazivi chii chii chaichi vanenge vasina kutinge mapepa nhau zviri kuitika izvike hane kutokutanga zinokuramba zvingoitika zvichingoitika zvinochema chema zvikuru kuti mazita vedzimhosva nevamapazi ehurume vese vanonzi vadzipeori ngavaitewo kuti vana vezimbabwe vabatsirikane nemari nemakrediti avo ajikwanisa kuchinja upfungwa huwo wakanaka naka kwete kuti vanhu vashomashoma ndo vari kudya ripa yese yenyika.
VaObed Chinamo vanoshanda nesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vanga vari parunare muHarare.
Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza zuva rekurangarira vanhu vanenge vaitwa kafira mberi kana kuti International Day in Support of Victims of Torture. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika akaita sere Zimbabwe Human Rights NGO Forum neZimRights nemamwe ati ari kushushikana zvikuru nenyaya dzevanhu vari kuramba vachiitwa kafira mberi munyika nemapurisa nevasori. Mukuru weZimRights vadzikamai Bere vaudza Studio 7 kuti
Zimbabwe nhau dzenyaya yekutotwa kwevanhu ichiri kuenderera mberi. Ndinofunga muri kuziva mese nhau yemayouth veopposition vakasungwa vachipemberera International Youth Day vachibva vazouya kudare vachiratidza kuti vakatotwa zvakanyanyisa. Iro gore rinoiri tangati chine kana nemapurisa nenhau yekubulawayo yekuurawa kwakaitwa anonzi Levison Muya akaurawa nemapurisa. Saka tinoona kuti mapurisa vari kuramba vachingoshandisa tocha pachinzvimbo dzekuinvestigeta nenzira dzakanaka dzekuinvestigeta. Vanongotora tocha senzira yavainayo yekuinvestigeta vachiita vanhu kafira mberi. Saka idambudziko riri kuramba richikondinairwa.
Asi vachitaura neStudio 7 mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati avati
chekutanga blitzing pane munhu ngaamanga oitwa mainvestigation ngava zvichemo zvavo kuna Commissioner General. Ini ndinoziva kuti zvinotambirwa kana zviri zvichemo chaizvo chaizvo.
Asi mumwe ari kupomera vasori mhosva yekumuita kafira mberi uye ari nhengo yeparamende yebato rinopikisa Residents Coalition for Change vatakudzwa ngadzihore vanoti vakaitwa kafira mberi vakakwanisa kutora vhidhiyo yevamwe vaviri vakavapamba gore rapera asi kusvika pari zvino hapana zvati zvaitwa nemapurisa. Vati vave kutotora matanho voga.
VeZimbabwe Lawyers for Human Rights vachange vachiendesa nhai mberi kuti vaone kuti zvoitwa sei vanhu ava vange pane zvemitemo vachiratidzwa zvinofanirwa kunge zvichiitwa nenyika yese uye zvive zviri pamutemo. Saka mapepa iyayo nezuro ndakataura naHarati Mashe ikoko kuti vange vachimaendesa.
Zimbabwe Human Rights NGO Forum yakurudzirawo hurumende kuti ise runyoro rwayo pachibvumirano cheUnited Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment kuti vanopara mhosva dzekuita vanhu kafira mberi varangwe. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vaparura gwaro richashandiswa kurwisa dambudziko rekutorwa kana kushandiswa kwezvinodhaka munyika. Gwaro iri rinonzi Zimbabwe Multisectoral Drug and Substance Abuse Plan 2024-2030. Raparurwa panguva iyo Zimbabwe yabatana nhasi nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka. Vachitaura pamusangano uyu vaMnangagwa vati hurumende ichashandisa mauto nemapurisa mukurwisa dambudziko iri vachitorera matanho kunyanya vanenge vachitengesa zvinodhaka. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network vaWilson Box ndemumwe wevamwe vanga vari pagungano iri. Vanoti vatambira gwaro raparurwa nhasi iri uye chido chavo ndechekuti zvaparurwa zvacho zvinge zvichitevedzerwa. Ngatizwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye nezvenyaya iyi.
asizwa guru mupenyu wenoronde yeZimbabwe apataona president achilauncha chirongwa cheZimbabwe multisectoral drug and substance plan ichabva mugore ra 2024 kusvika 2030 kuState House. Chirongwa ichi musangano uyu gungano iri rafamba zvakanaka zvikuru sekuti hapana anga asina kumiririrwa. Taona vemachurch vauya zvine udzamu, taona vemabusiness, taona mapazi ehurumende akasiyana siyana. Zvinhu izvi zvinoratidza kuti hapana achasiyiwa uye hapana nzvimbo ichasara munyaya dzekurwisana nezvinodhaka munyika yedu yeZimbabwe. Ndinofara zvakanyanya mukuru wenyika abata nyaya dzinokosha uye zvaachaita kuti nyaya iyi iwanikwe kuti ibudirire zvakanaka.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavimbisa kuti vachange vari kuita zvipi mukurwisa dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka.
Chekutanga vachatarisa kune vaya vanoita yatingati drug trafficking. Vacho vari kumbofambisa madrugs ndivanani? Ari kumbobvepi? Vanhu vakawanikwa vachawanikwa vachiita izvozvo, I think vachapinda patite zvakanyanya sekutaura kwaita mukuru wenyika. Zvakarewo pane inonzi demand side reduction. Vari kutora zvinodhaka ndavapi? Vangabatsirika sei kuti varege? Zvii zvingaitwa kuti appetite yemadrugs iyoyo kana misikanzwa kuda yezvinodhaka idzikire? Zvinhu izvi zvataurwa napresident. Then tichatrayawo kurehabilitata vari kutorwara nemadrugs kudhara, kurapa pamwe chete nekuvadzoreredza mumacommunity zvakanaka. Isusu sebazi rinoshanda nemayouth nemaagricultural trained people in Zimbabwe, magraduates, tichashanda zvakasimba siku nemasikati kumeka sure kuti vana vabva kumacolleges, mapolytechnics, mauniversities vawana zvokuita. Panowana vana ivavo zvokuita kumabasa, pachaitwa inonzi massive employment creation. Panoita employment creation, definitely zvinoreva kuti vana havachawani mukana kana nguva yekutora zvinodhaka, sezvo vanenge vakabatwa nemabasa aticha-creata seboka rinoshanda nemagraduates nemayouth.
Tine urombo avo havasi eva Wilson Box, asi ndiva Frank kubva Kacha. Vanhu vamutungamiri wesangano reCoalition of Agriculture Graduates of Zimbabwe. Gungano rekutsvaga mabasa muhurumende ratanga Bulawayo nhasi zvichibuda pachena neuwandu hwevanhu vaungana kuti vechidiki vakawanda munyika havana mabasa. Hurumende ndiyo yaronga gungano remazuva maviri iri, kana kuti job fair. Kudzanai Musengi anotipanyaya inotevera.
Zvisinei nekuti chando chiri kurova zvekukudza kamba mumuti, vechidiki vakawanda vaungana paZimbabwe International Trade Fair Hall 4 muBulawayo vachinyorosa mazita avo kuti vawane mukana wekuwana mabasa muhurumende. Vakawanda vevanhu ava havana kumboshanda zvekubayirwa chitupa, uye mumwe wevanhu ava ndemuzvare Lilian Maposa, avo vati havana kumbobvira vashanda kubva zvavakapedza zvidzidzo zvavo zvepolitics and public management paMidland State University muna 2016.
Ndakaroorwawo nenchirulani basa rababa vari mugovernment, but hazvisi kubalansa. Today public service job fair. I'm hoping something will come up. They are promising us something.
Popo Mkoroi, uyane makore makumi maviri nemashanu ekuberekwa, akapedza zvidzidzo zvake zvefinancial management pa National University of Science and Technology muna 2022, ati ari kuenderera mberi nezvidzidzo zvake achibhadharirwa nevabereki achirarama nechamukainyama.
Kuvaka, kubetsera munhu akuvaka, kubetsera munhu akuplaster, kutsora foundation zvakadaro. Zviri nani njeo panongogara asingaiti chinhu. Tinoibatiringi zavo zvovo zviripo nechimonerawo mberi.
Memory Ndlovu, uyo akapedzawo zvidzidzo zvake zvelibrary and information science paNUST muna 2018 ndemumwe zvevaivange varipowo.
Since 2018 handisati ndamboshanda kusvika 2024 izvezvi, tongobatsabatawo apo neapo kuti tiwane kurarama. So ndodawo kutenda kuti vatipa opportunity kuti tivewo, tinyoresewo, tizikanewo kuti takaita zvidzidzo zvipi nezvipi.
Mukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubazi revashandi Republic Service Commission, Amai Magim Zumara, vati donzo regungano iri nderekuzivisa vechidiki kunyanya mikana yemabasa avanogona kuwana muhurumende.
Tinofara zvakanyanya nechiitiko ichi nekuti chinotigonesa kuti tinangane nenhau yatiri kumhanyisana nayo, regional balancing, inova iyo yatinoshandisa kuti tichi isusu Zimbabwe haisi Harare. Kune nzvimbo dzakasiyana siyana dzimwewo dzisiri mucapital city dzinodaidzwa kuti vanhu vagari veko vave vanokwanisa kuwaniswawo mikana seinongowana
vamwe vese kwese kwese. Yanzvimi vachishanda neLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, LEDRIS, Dr. Prosper Chitambara, vanoti zvisine nekusamira zvakanaka kuhupfumi munyika pari zvino, mabasa ehurumende akakosha sezvo achibatsira kukudza hupfumi.
Akakosha ndechekuti pave nestability muekonomy, economy itange kugrowa more sustainably. Zvinobatsira to be able to sustain when ma recruitment anoitwa nehurumende. But zvakanyanya kukosha nekuti labor inocontributawo zvakare kueconomic growth ne development.
Asi mutungamiri werimwe remasangano anomirira varayiridzi reEducators Union of Zimbabwe, Mzvare Tafadzwa Munoda Wafa, vanoti zvinoshamisa kuti hurumende inoti inoda kupa vanhu mabasa iko kumapazi akasiyana siyana seedzidzo neutano kuina vashandi vasina kukwana uye vasiri kunyatsobhadharwa.
Totori nemashortages muzvikoro muno, even muzvipatara madokta nemanesi vamwe vari kusiya every day. Asi government haisi kuto employer iri kutaridza kuti at times haina mari. Asa hazvitodi drama rese iri. Zvinotongoda chete kuti vanhu vave honest, unless kana chingori kungobatana kumeso kuri kungoitika.
Gungano Republic Service Commission rakaparurwa muHarare muna zvitagore rapera, uye commission iyi inoti ichaita chirongwa chimwe chete kumatunhu akasiyana siyana munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vari kushora zvikuru mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu nekuda kuenderera mberi nekurwisa dzimwe nyika zvinokonzera kusagadzikana muMiddle East. Izvi zvinotevera mashoko avaNetanyahu ekuti vari kuendesa mauto kumuganhu wenyika yavo neLebanon, achityirwa kuti panogona kutanga hondo pakati peIsrael nechikwata cheHezbollah. Israel inoti chinangwa chayo ndechekuda kuzvidzivirira. Mapurisa emuKenya asvika muPort-au-Prince, gutaguri Haiti, kunochengetedza runyararo pasi peUnited Nations. Chikwata chemapurisa chakasvika munyika iyi nezuro. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti mapurisa aya anopa Haiti mukana wekudzokera kuutongo hwejekerere. America yakapa mapurisa aya mari yakawanda uye zvekushandisa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa mabasa ebudiriro ari kuitwa nesangano reYouth Skills and Educational Progress, YOSEP, iro rakaumbwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica muna 2014. Sangano iri nemugovera wadarika rakaita mabiko kuColumbia mudunhu reMaryland muno muAmerica ekuunganidza mari yekucheresa zvibhorani kumatunhu ari muBulawayo neMatabeleland. Mukuru wesangano iri Dr. Tauya Katso vanoti kusvika pari zvino sangano ravo racheresa zvibhorani zvinosvika gumi nezvipfumbamwe. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tine hama neshamwari kunoku kuAmerica dzine interest yekubatsira vanhu kumusha, saka tinosangana toorganiza kuti nyaya yacho inoda kuti tibatsire yakamira sei. At this point in time tiri kunangisa kuti tibatsire vanhu kumamisha kuZimbabwe kuti vaitewo access to mvura. And chimwe chinotibatsira ngechekuti kana vaita maboles vanenge vane mvura inenge yakachena kuti utano hwavo hufambe zvakanaka.
Tinoona kuti muri vanhu vari kunze kwenyika, sei muri kufarira kuita mabasa osaya kumusha kwamusiri kugara?
Tine interest ne kumusha. tagara kuno ku America, ku England, ku Europe asi mweyo yedu iri kumusha ido kuti tibatsire vanhu kumusha pese pese petinenge tawana mukana wekuti tiite zvakadaro. Saka fundraiser ndiwo imwe approach yetu kuona kuti ingatibatsire kuti tiite maprogram anozobudirira kuti tiite maballs akawanda.
Matunhu api amuri kunangana nawo mubasa irori rekuisa mvura?
So far maballs etaita kumatebeleland. Emunozva kuti matebeleland ine nyaya yedrought. Saka ndokuita kuti timbotange kupula wayo. Ime project yetiri kuita mazuva ano ngekucholocho. Toda kuti tiende tiite expand. Tozopindawo futi kunana kezi. Asi tukunangisa matebeleland tikazoita maballs akati o. Then tochinangisawo futi dzimwe sections dzekumusha kuti tibatsire vanhu.
Sei makafunga kushandisa nzira iyi kuunganidza nayo mari?
Fundraising yakanaka. Fundraising ine mapossibilities akawanda stereki. Munoita network nehama neshamwari all over the world. Munoita connection nema organizations anenge achida kuziva kuti wanga batsire sei. Saka tinenge tichiita fundraising at the same time tirikuita network kuti vanhu vaone kuti wanga tibatsire sei. Inini hangu filosofi yangu ngeyekuti vanhu wekunoku waende kumusha woona kuti nyaya yacho yakamira sei. Then kana takuzotaura kuti ndoo maprojects ekuda kuita vanenge vachiziva kuti tinenge tichitaura nyaya yacho sei. Zimbabwe inyika yedu. Zimbabwe kumusha ndokune mwoyo yedu. MaZimbabweans yandinosangana nawo pese pese pinenge ndichifamba vane mwoyo wekuti vakomana tobatsira sei nyaya yekuZimbabwe kuti hama neshamwari dzedu dziwane mabasa, dziwane mvura, dziwane access yekudya. Saka isusu at the moment tiroda kuti titange tichiita iyoyo focus yekuti vanhu vaite mvura.
Chinangwa chenyu mune ramangwana nechirongwa ichi vakatso.
Ticharamba tichikumbira rubatsiro either kureza mari kana tikasanganawo nevanhu vanenge vane iyo inonzi technical expertise yekutibatsira kuita maballs kuZimbabwe. Ininiwo ndiri munhu akazoverenga zveagriculture, zvefarming, zveagribusiness, zveagricultural marketing, agricultural economics. Saka ndinenge ndisanganawo nevanhu vanoshandawo in those areas kuti tizobatsirike, wazotibatsirawo neexpertise yavo vachitikonnectawo nemaorganizations nemacompanies anozokwanisa kutibatsira kuti tibatsirawo hama neshamwari kuZimbabwe.
Nhengo yesangano reYouth Skills and Educational Programs, YOSEP, vatauya katso vari parunare Maryland muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa mashoko ekuti mutongi wekuNew York vaJuan Merchan vapa mutongo wekuti vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakasununguka kuti vataure nezvevanhu vakapa uchapupu munyaya dzavakabatwa nadzo. Paitongwa nyaya iyi vaTrump vakambenge varambidzwa kutaura nezvevaipa uchapupu pamwe nevatongi nevabatsiri vavo sezvo paichirwa kuti vaizogona kupesvedzera mhirizhonga kune vanhu ava. VaTrump vakazobatwa nemhosva yekunzi havana kufambisa mari zvakanaka vachiitira kuti vakwanise kukunda musarudzo dza2016. Magweta avaTrump anga achitiwo kurambidza vaTrump kuti vataure kwainge kusina nematuro ose sezvo vamwe vevanhu vavainzi vasataure nezvavo vaifambawo vachivashora. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora nezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvavo zvepamusorosoro kana kuti PhD paHoward University muno muAmerica vaCalvin Manduna.
Zviri kutaurwa najaji zvinoreva kuti vasimudza kusungwa kwanga kwaita vaTrump kuti vasakwanise kutaura. Vanga vakavharwa muromo kuti vasakwanise kutaura pamusoro pemawitness neavo majura ari kuvatonga saka kusimudza kwake takusungwa kurora kuti vaTrump vapuwa mvumo yekupikisa nekutaura pamusoro pemawitness neavo majura ari mutrial yavo asi havakwanisi kutaura pamusoro pemaprosecutor.
Zvinenge zvichimbofamba sei kuti paite chimiro chekunzi unobvumidzwa kubata ava haubvumidzwi kubata ava munyaya dzinenge dziri kumataredzi?
Judge vataura ivo kuti havana kusimudza kuvhara muromo kwakaita kuti vaTrump zviri nyore, vati zvava zvakavaremera pamwoyo nekuti chikuru vanenge vada kuprotekta majura. Majura anofanira kuita basa ravo vari independent, vasingatyi kuti pana anovatuka achada kuvasvibisa mazita avo nemhuri dzavo. Saka mumatare tinokudzira kuti majura anofanira kuprotektwa, asi mawitness vanhu vanokwanisa havo kuchallengewa kuti vari kutaura chokwadi here uye nechimiro chavo.
Ndingada kutarisawo kuti idzodzi nyaya dzakaita seidzodzi dzingava vhiringidzavo here mukukwikwidza kwavo musarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kuuya idzi?
Nyaya idzi hadzikwanisi kuvamisa kukwikwidza musarudzo ruchaitika pakupera kwegore. Vachasentenswa mwedzi unouya panyaya idzi, asi hativoni vachiindiswa kujere, uye tinoona kunge vachaisa maappeal kana vasentenswa, and nenguva inotora matare zvichangofa zvakaloda panosvika nguva yesarudzo dzisenge sadzapera nyaya dzacho. Saka hazvikwanisi kuvamisa kuti vamire musarudzo. Uye mumazuva anotevera vanenge vachidhibheta navaBiden. Saka ndo chinhu chekutanga chatakatarisira kuti mudebate umu vachataura kuti kudii panyaya dzavo idzi dziri kumberi kwematare.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachita zvidzidzo zvavo zvepamusorosoro paHoward University muno muWashington DC vaCalvin Manduna vachitaura naIvan Zininga weStudio 7 vari muWashington DC. Yave nguva yekuti vateereri muzvitaurire mega zvamunofunga.
Hai, ndiri zvinoshamisa ndichekuti vanhu vezano vakangwara, because vakuona kuti August akusvika vanoziva kuti mutown kana mukaramba muine mahwindi munotoita musimu. Vakanga vafoma zvavo zvimwe zvakaitwa mahwindi for idziwa tiwati kuti vakuzvidzinganisa izvinezvi. Saka muri kuona kuti vakunyazoona kuti hapana pavanhu vanogona kungoprotesta, ndosaka vakuda kudzinga mavhenda mumatauni otwa itsvina mawindi vanhu vemushikashika. Zvese izvozvo izvo hazvishandi, hazvishandi. Vanhu vezanupiefu makabirira sarudzo, tongori pachena. Tarisai mbavha dzamuri kurega dzese dzi chiita madiri, matiuraya vanhu venyu.
Muno muZimbabwe ndo kunonzi kukanya zvitinha nemate kwatiri kutoita. Unomu tapfidza kupfidziswa chaiko chaiko kutange tiri kurarama munyika isiri yedu nevarume vavava.
Vanga vagadzire mabasa munyika mavo, vanhu varege kuenda kunobatwa unhapwa kune dzimwe nyika. Kuenda kunobatwa unhapwa inyaya yekuti unenge usina zvekutoita muno munyika. Ngavatigadzirire mabasa, tirege kufunga izvozvo zvekunoshandiswa kune dzimwe nyika, tiwane zvakakwana munyika muno, kwete kuti vanongozvifunga ivo pachavo, havasi kuona kuti vari kutambudza.
Studio 7 ndaingokumbira semi munosvika mumapako makomo nemunzizi masaisai kuti pasi pano pese pane muZimbabwe diaspora muZimbabwe kuno kuSouth Africa pese patiri tione zuva remunga titaurirawo nevatungamiri vemachechi ese zvavo titsanye as a nation kuti zvimwe zvinhu zvingatiitire zvakanaka. Chero pakazi munyika munomwane zigi, ini handisani ndatomboibata munyika medu muZimbabwe handisa ndaibata kungoone pamapikicha, asi vanhu vari kuita mari yokuita tissue paper US elite currency, vamwe vachiita kipu marali kune munhu wangojaivha. Asi kuti uedze kushanda kuti uwane mari chaiyo chaiyo hausi kuibata. Mwari, muri kudzika riiniko? Muri kuuya riini munyika yeZimbabwe?
Makadini vasamara vestudio 7 sekune ruti right. Ndokumbira mundisendero kanyuzi kunyanya malife talk andisikwaona uba ndokumbira mundisendero kapa nhamba dzangu idzodzi. Ndapota zvangu chikumbiro.
Halo studio se nyedu hombe kuti netsa muZimbabwe ndeye mapurisa edu ezita rapi.
Aiwa, tinotenda vatereri nemashoko enyu idzo ipfungwa dzevamwe vatereri dzinei neStudio 7. Musakanganwe vatereri kuteererawo chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi, apo tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nenyaya yenzara uye kuti zviri kubatsirawo sei vari kumusha. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Nengo yezanu PF vaMike Chimombe nemumwe wavo vaMoses Mpofu vamiswa pamberi pedare nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisendebele.